Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 26/2025. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe nenyika dzemuAfrica dzinogona kusangana nematambudziko makukutu sezvo sangano reEuropean Union razivisa kuti richaderedzawo rubatsiro kune nyika dzichiri kubudirira. Zvinhu zvakawanda zviri kutengeswa mumatuck shop zvinonzi nehurumende hazvina utano neuremu chaihwo. Vamwe vakaremara vanoti kusarurwa kwavari kuitwa kwavikupa kuti vaite zvirwere zvepfungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nenyika dzemuAfrica nedzimwe dzichiri kubudirira dzinogona kusangana nematambudziko makukutu sezvo European Union yazivisa nhasi kuti ichaderedza rubatsiro kune nyika dzichiri kubudirira idzi. Izvi ndizvo zvakaitwawo nehurumende yeAmerica nenyika yeNetherlands. Nyika idzi dzinobatsira Zimbabwe nenyika dzakawanda munyaya dzebudiriro dzehutano, utongo hwejekerere nezvimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi Mutandiri.
Ndofungidzira kuti patiri yatingati nemuchirungu yasilly season of politics, nekuti zvinoburitsa pachena kuti nyika dzese dziri kuzama kuita rethink nyaya yerubatsiro runopiwa kuAfrica. Hadzina kunyatsoongorora nekunyatsotarisa kuti yavari kuti aidia inonyanya kubetserani.
Ko, sei muchidaro vamutandiri?
Ndofungidzira kuti nyaya yeaid yanga isimbori chinhu chiri free zvekudaro kuAfrica. Nekuti kana mukaunza maresearchers kuno zvakaita sekuti vanorapa zvirwere tomboti kuDRC panobuda kana Ebola, munenge muchipreventa not just kuDRC but kwamuri as well, nekuti nyika yave global village. But more importantly, nyaya aid from pandakatsika ndeyekuti inoneta kuti vanhu vafunge kuti vari kubatsira Africa, nekuti takaona kazhinji kuti aid painouya inenge ichisustain maeconomies ekuri kutobva aid ikoko. Chikafu chinenge chichirimwa kunyika idzodzo, pfuti dzavanopa kunoitika maconflict dzinenge dzichigadzirwa kunyika idzodzo. So zvekuramba muchiti tiri kupa aid zvinoneta kuti tinyatsotsanangure, but pane maprogram ekuti anga kusurvive akaita sehealth, anga kusurvive nemari dzinobva kunze, dzinobva kunyika dzakaita seidzodzi. Kumamisa, handifungi kuti kumisa aid, but kungoita utsinye kwekuti we don't care about straitika kumomo yanga iri kurarama minyaya idzodzo.
Takambonzwawo vamuturi Ncube vachiti kuti vakwanise kuvhara gwanza raunzwa nematambudziko aya, vachagona kuti vabhadharise vanhu mitero yakati wande. Zvingashanda here izvi?
Kana vafunga zvekuti vaimprove vaise mataxation vaite zvinhu zvekutora mari, ngaarege kutora mari kuvanhu vasina mari. Kune vanhu vashoma-shoma vari muZimbabwe vane upfumi hunonhuhwa kuti kutu, vatisingambofi takanzwa kuti vari kubhadhara mataxi here, vari kuita sei. Zvinhu izvozvo zvinofanira kuti zvijeke.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano re Southern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri vari parunare muJohannesburg, South Africa.
The Voice of America.
Mukuru mbazi rezve kutengeserana ava Douglas Runyowa vakaudza komiti yedare reparamende nezuro kuti zvinhu zviri kutengeswa mumatuck shops zvakaita sezvekudya zvinosanganisira mupunga hazvina utano hwakanaka uyewo zvinogona kuva njodzi kune vanhu. Vakatiwo uremu hwezvinhu zviri kutengeswa izvi hunengewo husiri hwechokwadi pane zvinenge zvakanyorwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Chikafu tikangodya chese chese chimwe chine chizokonzeresa maproblems down the line, zvinosanganisira zvinhu zvakaita sekufuta nezvimwe zvakadaro zvinokwanisa kuwanikwa. So tinofanira kunyatsanzwisisa a chain of progression yezvikafu izvozvo kuti chabva kupi, chakarimwa kupi, uyezve chiri kushandiswa mapreservatives akaita sei, nokuti zvimwe zvikafu izvozvo kana zvisina kunyatsa kuongororwa zvinokwanisa kukonzeresa maproblem akaita sechirwere cheitsvo nezvimwe zvakadaro kana ane mapreservatives anofana asimo muchikafu.
Asi muZimbabwe kamaita dambudziko Dr. Rangare kuti vamwe vari kuti zvinhu izvi ndo zvakachipa, hakuna zvimwe zvavangaita, hurumende yoita sei?
Chandinoona apa ndechekuti it's a multifaceted approach. Of course chikafu chese chinenge chichipinda munyika chinofanira kunge chichiongororwa anyhow iroo yehurumende iyoyo. Kwozoitazve kuti icho chikafu chiri kudyiwa nevanhu munyika, pano chinofanira kunge chichiongororwa kana pokukanzuro here kana kuti ndemumabhazi here. Chikafu chinotengeserwa vanhu sezvandataura chinofanira kunge chichiongororwa. Nyaya iripo ndeyekuti hongu chinenge chakachipa, but kuchipa kwacho does it mean kuti production yacho iri up to speed kana kuti zvava zvekuti zvava kukompromisa utano hwevanhu?
Tiri kuonawo muno muAmerica hurumende itsva iripo inenge iri kuti haione kunyatsoshanda kunoita vanoita zvekuongorora chikafu ivava kana kuti veFood and Drug Administration. Munoona sei izvozvo?
Tinoona inonzi FDA, Food and Drug Administration, kuno kuAmerica inoita basa nemazvo and hazvina kutanga makore mashoma apfuura, zvava nemadecades kana makore akawanda chose FDA ichiplay this role. Saka inenge ichimeka sure kuti chikafu chese chinoiswa mumashelves kuti vanhu vazodya kana madrugs aya anozotengeserwa vanhu ari safe for human consumption here. Saka ndinoona sokuti kulusena maregulations kana kuti FDA isakwanisa kunyatsoita basa rayo zvichakonzeresa matambudziko eutano muno muAmerica pamwe nepasi rese down the line.
Chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica. Dare guru rinounza pamwe chete nhengo dzematare eparamende muAfrica rePan-African Parliament kana kuti PAP riri kurudzira kuti paitwe chisungo chekuti nyika dzemuAfrica dziuye nemazano ekurwisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze iro rokonzera nzara munyika dzakawanda. Izvi zvakabuda nezuro pamusangano wesangano iri wakaitirwa muSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Pan-African Parliament ingangova ine izwi rinogona kunzwikwa nehurumende dzomuAfrica nokuti mubatanidzwa wemaparamende ose omuAfrica vachipangana mazano pamwe chete nokuumba mazano avanoona kuti nyika yeAfrica inga zida izo zwe gobudiri rabo nazo, igodada nazo.
Izo zvisungo zvavanobuda nazo mumusangano uyu zvinozotevedzerwa here nenyika dzemu Africa.
Nyika imwe neimwe kuti izoita zvisungo zvinenge zvatarwa nepan African Parliament ndo painozoshayiwa masimba ipapo nokuti haina simba rokumanikidzira nyika ipi neipi zvayo kuti izoita zvisungo zvayo.
Saka dare rinosara rimire papi tichitarisa nyaya dzavari kukurukura nezvadzo idzi.
Inenge iripo pakudzidzisana kuti some Africans todini pane nhamo dzingava dziriko mazivano dzokumira kwekunze kwakungochinja chinja kuchikonzera zhara muAfrica nokuda kweclimate change iri kungotaurwa iyoyo, zvekare kuti mune hondo muAfrica dzatinoona dzinenge dzichiitika dzakaita sokuDemocratic Republic of Congo kunana Sudan uko nokumwe kungokonana kune kuchiitika pamatongerwa anenge achiitwa vanhu munyika dzakasiyana siyana tika demokrasi iyoyo, pamwe chete nokubatana kwenyika dzomuAfrica kungava panyaya dzokutengeserana, panyaya dzokufambirana kwavanhu.
Sezvipi zvamungapewo semuenzaniso zviri kuitwa nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Dzimwe nyika dzakaita sana Ghana, dzakaita sana Kenya dzinotonge dzavane zvirongwa zvokubvisa mavhisa kuti kana uine passport yomuAfrica ukwanise kuinda kunyika idzodzo pamadiro usina zvokuti wazobhadhariswa visa. Zvinova rinova gwara rakanaka iro. Saka pan African Parliament zvauri mubatanidzwa wavanhu wamaparliamentarians vanomiririra vanhu unochidzidziswa zvakanyanya, asi kuzoti kuti uve nechisungo chokusunga nyika isingatevedzeri izvozvo ndio panenge pototi netsei papanogona kunge vaakutozokwira kudare guru reAfrican Union kuchingova kupangana mazano pasina simba rokuforceredza.
Ava vangu vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha, vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Vatereri echino ichiziviso chakakosha, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Vamwe vakaremara munyika vari kuchema chema kuti vanosangana nematambudziko ezvirwere zvepfungwa zvinokonzerwa nekufungisisa apo vanosangana nekusarurwa muupenyu. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Izvi zvakataurwa pamusangano wakaitwa nesangano reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DUST mumasvingo svondo rapera. Mumwe akataura pamusangano uyu ndiamai vimbai munyaradzi vekwachivi vane usope. Vanoti dzimwe nguva vakaremara vanobatwa chibharo asi hapana matanho anotorwa neveukama, zvinova zvinozovakanganisa mukufunga.
Nokuti mukatima tinogara vanhu havatikosha, havatitarisi zvakanaka, vanotidzikisira. Saka ini ndikasangana nemunhu andimbonyikidza pamwe wandibata kundi mukadzi zvati pasina kutendirana, ndikafunga chirege ndinoripota kuna naamai kuna navakoma. Vanhu vavati aiwa ndisekuru vazviita. Saka zvinoramba zvondidya mwoyo, zvoramba zvondidya mufungwa, zvopedza zvichita kuti ndidevelope mental health mandiri. Saka tinoshayiwa rubatsiro.
Vamwe vakaita savapurazeni chakata vanofamba nemadondoro veikwanyashani kubhohwera vanoti nyaya yekunyombwa inovaodza mwoyo.
Mashoko avanotaura kuti anenge achitipaya pamwoyo, anongozotika munhu ukapaya pamwoyo, mwoyo unobaya pfungwa, pfungwa dzobaya mufungiro nematauriro. Saka kazhinji zvinowiswa nenyaya yekuti maonere mataurirwe kana mudaidziro watu masitai madunhu wamutidaidzanawo ndo vanokonzera kuti vanhu vane urema vave nemental health.
Nyanzvi dzinoti vamwe vakaremara vakanganiswawo pfungwa nekushandisa zvinodhaka izvo zvatekeshera munyika. Sangano reUNICEF muZimbabwe rinoti vakaremara vanoita zvirwere zvekufunga zvakapetwa runa vachienzaniswa nevasina. Vachitaura pamusangano uyu, amai Agnes Grune, vekwa Mucheke Masvingo vanoti, vane usope, vanoita zvirwere zvepfungwa nekuti, vanogara vachityira upenyu hwavo nekuda kwemafungiro evamwe vakaipa.
Nemamitha gara ari kwaya kuti kunonzi munhu akauraya munhu ane albinism anoita mari kana kunoredza hove hameno kunze kwenyika vachishandisa mamwe mapatsi eskinhead. Then chimwe chinhu ndechekuti unobva waafektika zvakanyanya even paune uchifamba musociety zvi. Une uchingofunga kuti saka izvi vanhu vachindiona vandonwa sechikwambo here kana kuti sechinhu chinoita kuti munhu akwanise kuwana mari.
Mukuru wemabasa muduct vaHenry Chivanga vanoti kubatsira vanenge vane zvirwere zvefungwa kunonetsa nekuti zvipatara munyika zvinoita izvi zvishoma.
Dambudziko nderekuti hati urongwa hwakati mbi hunoonekwa kuti vangabatsirwa sei. Toda kutenda a few organizations dzinogona kuva dzinoprovida macounseling services but vanongogonawo kuita to the extent yavanokwanisa.
Munyika mune zvipatara zviviri chete zvengoma huri Masvingo neIngocheni kuBulawayo zvinorapa vanenge vaita zvirwere zvepfungwa. Asi zvimwe zvipatara zvakaita seParirenyata Group of Hospitals, Salim Gabe Hospital neMpilo Hospital zvine mipanda inobatsira vanenge vane zvirwere zvepfungwa. Vanomirira sangano revabereki vevana vakaremara reZimbabwe Parents of the Handicapped vaRonald Mazango vakurudzira hurumende kuti ivhure mipanda yekurapa zvirwere zvepfungwa kumativi mana ose enyika.
There's at least one specialist and specialized in a psychiatry. Popota vachibetsera vabereki, for example Maruwa ndomunonyanya kuchekwa Rusi achiitawo mareferals vachiendawo kuzvipatira zvikuru zvinoshandwa nevarwere venjere handiti.
Vatizve rimwe dambudziko nderekushayikwa kwemishonga inorapa zvirwere zvepfungwa. Rimwe dambudziko riri rekushomeka kwevana chiremba vanorapa zvirwere zvepfungwa munyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mjiri vange vasati vapindira mibvunzo yedu yatakavatumira kusvika pakuenda pamhepo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota rinoona nezvedunhu reMasvingo Dr Admo Pazakavambwa vati hurumende iri kuita zvirongwa zvechenjedzo nedzidziso nekuvandudza zvipatara.
Tine chipatara chikuru Ngoma Huru chinana mazvikokota vanoziva nezvemental health ndokunenge kwakuzonorapwa vanhu. Tine mishonga, tine chikafu chinomobilizwa kuti vanhu ivavo vanenge varwara vachengetedzwe varapwe vachizodzoka kusvika vadzoka musociety.
Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti vanhu vakasarapwa zvirwere zvepfungwa dzimwe nguva vanoguma votora upenyu hwavo. Sangano iri rinoti muZimbabwe varume vakawanda vanozviuraya kudarika vakadzi nekuda kwezvirwere zvepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
The Voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu 46 vakafa kuSudan nezuro pakadonha ndege yemauto munzvimbo inogara veruzhinji pedyo nenhandare yendege mudunhu reOmdurman pedyo neKhartoum. Mapepanhau enyika iyi anoti mumwe mukuru wemauto Major General Ba Ahmed vari pakati pevanhu vakafa. Vatauri vemauto vanoti vamwe vanhu 10 vakakuvara. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nasi tine hurukuro nava Phil Sitole vanozikanwa zvakanyanya nerekuti Dr. Phil, avo vari muBotswana umo vakatanga kambani yavo Winning Pillar Investments inoita zvekubatsira vanhu kubata mari dzavo zvakanaka pamwe nemainsurance. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kambani yangu yekuBotswana kuno kuku ndiri kuita zvema insurance. Tiri kuita manozi ma funeral policies, ma life cover policies, uye ma investment policies. Anondwe tironga tichiti susu ma financial intelligence, kudzidzisa vanhu kubata mari, kudzidzisa vanhu kuti vasabroke, kudzidzisa vanhu kuti kana vatambira mari dzavo adzitambiswi. Tinovaudza ma remedies acho ekuti vanochengeta sei mari, uye kuti munhu atambira mari yake zuva repei asashata face kana kusvava face, asi ava ari munhu anoratidzika kuti munhu atambira pei achifara.
Ibasa ramaga dzidzi ramuchiri kumusha here kana kuti ibasa ramaga zvitanga mave muBotswana?
Ndingati zvangu iri ndiri kunyatsoita here ndakazonyanyori dzidzira muno muBotswana. But zvangu ndakabva neidea yacho kuZimbabwe. Ndaiita inonzi short term kuZimbabwe. Short term ndiyo yemaproperties, zvana motikari, dzimba, mbedha, mafoni zvichidaro. Saka ndauya kunoku ndopandakazochinja kuita iyo itoti life cover insurance, zvinosanganisira iyo mafuneral mapolices andataura nemalife cover andataura nemainvestments aya andataura ayo. Saka no ndakazosimuka kunyatsobuda pachena kuti ndine chipo chakaita sei ndave muno.
Muri kutambirwa sei nezvizvarwa zveBotswana? Nokuti unonzwa kune dzimwe nyika vachinyunyuta kuti vekunze vari kuuya vachitorera mabasa.
MuBotswana handidi kunyepa, hatina hedu maproblems akadaro akanyanya. But wo sezvounoziva kuti nyika dzimwe nedzimwe dzine mitemo yadzo, ukangotedzerawo mutemo womuno unogara zvakanaka. Sokutiwo pane mabasa ekuti aya ndeye malocals, hamukwanisi kumaita imimi. Zvinongoitwawo chero anywhere, any country, kutiwo mabasa aya ndeye malocals. Saka munofanira kuti muzive kuti aya mabasa emalocals aya isusu hatifanira kumaita. Saka hatina dambudziko zvaro neBotswana. Botswana nyika yakasununguka yakanaka zvokuti.
Mune zvimwe here zvamuri kuita zvekusimudzira nharaunda kungave kumusha kana iko kwamugere?
Mukoma Jonga, pari zvino izvi kambani ichiri kukura. Ichiri kukura tinganyeba kuti pane zvatati taita mucommunity muno kana kumusha. Hatisati taita anything zvedu sekambani ichiri kukura. Tichiri kumbotarisa kuti mhuri ikure nekuti tine vana vari kuenda kuchikoro. Saka tiri kungombotarisa ipapa pasi. Tukutarisira kuti kana Mwari vaita sezvezviri kuratidza izvi, hatinge takubatsira macommunity edu.
Tinonzwa muchinzi Dr. Phil, zita rakauya sei iri kuti Dr. Phil?
Zita rakuti Dr. Phil iri ndakaripiwa nadirector wekambani yandaishandira muno. Ndaishanda zviri outstanding, ndaishanda kupfuura munhu wese pabasa rangu. Saka akabva anditi uyu ndidoctor pabasa rake, munhu anogona basawo, ndichiremba chaivo. Saka kubva ipapo ndopandakatanga uchiremba hwangu. Webasa iro rendiri kuita iri. Saka nemo nguva Jonga mutitanga kutoti Dr. Phil vanhasi.
Vanoda kukubatai, vanokubatai papi?
Mukoma Jonga, vanoda kundibata, vanondibata pa +27 71 655 655. Kana vaine maproblems wo emafinancials iwayo, tinobatsirana zvokutiwo unotoona upenyu hwako huchichinja kana wasangana na Dr. Phil. Kozi tinokupa masolutions emafinancial unzu ako, tinorapa maunzu maremedies ndiwe tinoproducer kune munhu wese anonga achirwadziwa nenyaya yemafinances.
Vafil Stole vachitaura vari kuBotswana naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vane urongwa hwekuparura chirongwa chinonzi Gold Card chekupa vanhu vane mari inosvika mamiriyoni mashanu mukana wekuti vawane ugaro hwemuAmerica kana kuti Green Card. Mukozeya nezvenyaya yechirongwa ichi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vatavanda dzokora kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yemagold card ari kuda kutengeswa navaTrump kune vemabhizimisi vanenge vaine $5 million. Inogona kunge iri nyaya yakanaka inokwanisa kuvandudza upfumi weAmerica nekuti vanhu ava vanenge vachisvikotanga makambani avo kana kuti mabhizimisi avo muno muAmerica. Izvo zvinozoita kuti vana veAmerica vawane mabasa uye mari inenge ichiwanikwa imomo ichidzokera muekonomi yeAmerica ichitenderera iri muno muAmerica. Ndinotarisira kuti vanozoisawo zvisungo zvinoita kuti mari iyoyo isabude irambe ichitenderedzwa muno muAmerica.
Urongwa uhu hwemagold card ungabatsira here kusimudzira upfumi hwenyika yeAmerica semaonero enyu?
Zvinogona kushanda asi panofanirwa kuti vanhu ivavo vatange vadzidziswa kana kuti pavanosvika muno votomboita muzvimwedzi zvakati vachidzidziswa kuti America inorarama sei munyaya yezvemabhizimisi.
tinoona kuti pane chimwe chirongwa cheEB 5 Immigrant Investor Program chiripo pari zvino chinokokerwa icho neUS Citizenship and Immigration Services chakatangwa muna 1980 mushure mekunge dare guru reCongress rawanikwa iro richichibvumira. Pane mutsauko here makatarisa zviri kutaurwa navaTrump izvi?
Asati anyatsoziva kuti zvinenge zvakamira sei, asi vaTrump vati masvondo ari kuteera vachanyatsoburitsa pachena kuti ichi chirongwa chinenge chakamira sei.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vatawanda dzvokora vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Yave nguva yekuti imi vateereri muzvitaurire Mega zvamunofunga.
Makadini muri yeZimbabwe, makadini mukoma Jonga paStudio 7. Haisitonorwadziwa nekuti dai hurumende painotamisa vanhu ichivakompanzita vachivabhadhara kuti vawane vekundovaka mberi pavanhu, kwete kungotora vanhu vachingotamisa vanhu vachisiya vanhu vasina kana pekubata. Zvavari kuita kumasangula mumwenezi zvavari kuita zvakashata, izvo zvakashata.
Pastudio 7 makadiko, ndinonzi SH kusanyati. Kuno kukwanetsa dziri nyaya dzemapurisa atinawo zive zita rapiya vauri wanyanya mbavha hwacho hwanyanyisa vanetsa zvisingatomboiti. Dai kwa uchikwanisika kumbozivisawo vakuru vacho vemapurisa vamboreke vambotendererawo kunzvimbo ino yekuwadi 16 and 17, vakomana vanyanyisa kubira vanhu zvakanyanyisa, vachitorera vanhu zvisizvo mumashopu pese nepavanogara.
Pastudio 7 makadi zenyimi, handidi kupedza nguva. Ndinoda kuti tionesane nevamwe vangu muZimbabwe umu. Masoja atakaona aya, masoja aya ngazvirege kukunetsa, ika ngazvire kushama. Isaini yakanaka iyo iyai, musanetseka zvenyu, musakanganwa. Uyezve munguva yavamunoona vanoti aiva purezidenti ngavarambe varipo, vamutoda kuvanyengerera varangu varipo. Mukaona zviri kuita vanhu ivo vaya vanoti varambe varipo, vanyonganisa vanhu kumalokesheni. Vanhu ndo vanofamba vachigadzika vanhu chero paungoda unzi stendi iyi, paungoda garapa iwe garapa, vachidya mari dzevanhu, vachiba mari dzevanhu, vanota mumalokesheni muvanhu ivavo. Ndinotenda paStudio 7.
Makadii zvinhu paStudio 7 aiva kuno kuti tiri nani zvedu. Nyaya ndikuchema naye ine yageza tanga vanhu vaiva kumutsvaga manje nemapurisa kuti vamubvunzisise, kutsvaga journalist akaburitsa nhau iyoyo. Kuri kutyisidzira asi vachiti vane demokrasi munyika mavo muZimbabwe. Ndo maitire ZANUPF vaakuda kumukwadza kwadza kumufiki takafira mberi. Manje takamira nageza.
Studio 7, mangwanani akanaka kumunhu wese. Ndinoti mangwanani akanaka. Ndambotaurawo kune mukuru uyu. Zvinonzi nevakuru chisi hachiyere musi wacharimwa. Ko inga kuna Mugabe zvaakaita vanhu havana kundo vamwe vaitaura vachiti vanotonga kusvika kwakuiswa muwheelchair. Iye ngaabve. Taneta ngaachibva, tichamuda.
Hallo paStudio 7, makadii. Hawa, tinofara nemaupdates amenge muchitipa. Ndinoda kukutaurawo pamusoro peavo vanenge vachiti pabasa reutano vari kuzoda mamiriyoni 45. Ko 60 miriyoni idzo dzakainzi dzakaenda kupada kuna mai mutungamiriri kupada. Dzakadii kubviswawo chikamu chekushandiswa. Ndopaunoona kuti nyika yedu hapana kwatiri kuenda chokwadi. Kana panozosvika 2028 wacho, vanhu tinenge tafa, taakudyanana nenhamo muZimbabwe. Zvakaoma.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vedu vanoda kupinda muchirongwa ichi. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Tombotarisa nhau dzemitambo. Mutambo weCAF Women's 2026 Africa Cup of Nations wechipiri watambirwa kuLucas Moripe Stadium South Africa. Zimbabwe Mighty Warriors yakundwa neAngola 5-4 pamapenalties. Zvikwata izvi mumitambo miviri yakatambwa kuAngola newanhasi zvange zvaita mangange 3-3. Vatereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, apo tiri kutarisa nezvemari dziri kutumirwa nevari kunze kwenyika kana kuti diaspora remittances kuti dziri kubatsira sei kusimudzira upfumi hwenyika. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munhau dze isiNdebele.